cha ningataura Mr. Wande ndechekuti news dzatanzwa dzeModena dziri very encouraging. Moderna iri kuti iyo yakaita ma studies kuongorora kuti vaccine iripo yakagadzira inokwanisa ku attacka here kana kuti ku container ma variants matsva anosanganisira yakawanikwa ku UK noku South Africa. Zvavari kutaura iyo ndezvekuti in terms of the neutralizing effect of the vaccine against the variants. Yeku South Africa neutralizing effect iri a little bit less than neutralizing effect against yeku UK for instance. But chavari kutaura ndechekuti still a significant amount of the virus is neutralized kana kuti inoitwa destroyed ne vaccine iripo. Uyezve vari kutaura kuti vari kuita mamwe ma studies to see how they can make sure kuti vava ne booster vaccine inokwanisa kuva more specific for the South African variant. So that is also encouraging.
Ko pane mavaccine aripo kuti mushonga wenhomba uyu uripo iko zvino izvi unogona kudzivirirawo here munhu kuti asabatwa necovid-19 yenhando iri kuSouth Africa?
Ndo zvavari kutaura veModena pamastudies avaita. Vari kuti ivo inokwanisa kudzivirira although they are pointing out kuti strength yacho yakasiyana ne vaccine against mamwe mavariants ekwekutanga tanga kana eku UK, but vari kuti yes, inokwanisa kudzivirira. They want to make it more sure by having a booster vaccine down the line.
Tikatarisa mazuva awanikwa mhando mbiri idzi dzecovid-19, imwe kuBritain imwe kuSouth Africa, tingati pange patova nenguva yakakwana here yekuongorora mushonga uyu pavanhu vane mhando yecovid-19 yekuSouth Africa nekuBritain?
Nguva iripo nokuti chinoitika ndechekuti vaccine yavapo kudhara. Apa chaakudiwa ndechekuti totora vanhu vanenge vane variant yekuSouth Africa kana kuUnited Kingdom, my samples from those people to asanganisa nema vaccine aripo. So that's a process that doesn't take a long time to do. Saka ivo vakwanisa kuita that in a matter of weeks to look into it. So I think nguva iripo, but of course we need more time to have a better understanding of how to attack the variant variants where South Africa ne ku UK. So zviri more specific chavari kutaura chiri kubatsira kana chiri kupa hope kuvanhu ndechekuti mavaccine aripo, they seem to be able to work against the variant yeku South Africa ne yeku UK.